Ichokwadi mwedzi uno mwedzi wa March gore negore mwedzi wandinopembera zuva rekuzvarwa kwangu zuva randakakomborerwa naJehovha kuti ndinge ndiri pane ino nyika. Naizvozvo segaro ziva takaita chisionekwa sekutaura kwenyu kuti tinge tichibatsira vanotambura kuzvikuru sei vanenge vari mumigwagwa vaya.
Maitarisa vanobva kuZimbabwe chete here vari mumigwagwa kana kuti maipa chero munhu ari kutambura panguva iyoyo?
Tainge tisingasarudze rudzi, tainge tisingasarudze muvara, tainge tisingasarudze kuti mukadzi here kana murume. Tanga tichibatsira dzimhuri dzakasiyana siyana. Izvi zvakaitika munzvimbo yeNorthwest kuRustenburg. Nzvimbo yeNorthwest kunonzi kuSwartland, nzvimbo yeNorthwest kunonzi kuZeerust, nzvimbo yeNorthwest kunonzi kuMafikeng muri muSouth Africa. Zvekare takwanisa kunge tichibhadharirwa vana 10 kumayunivhesiti maschool fees. Tinoona nzvimbo yakaita seEastern Cape tine sangano ratakabatsira kuti ringe richitengera vana vechikoro mauniform vana makumi mashanu kunzvimbo yeEastern Cape. Kuchiti kuWestern Cape kuCape Town, sezvo tichiziva kuti mwedzi uno mwedzi weRamadan unowo mwedzi unotariswa nevechitendero cheMoslem mwedzi wavanenge vachitsanya. Naizvozvo nyangwe zvavo vachitsanya takakwanisa kunge tichibatsira nekutenga chikafu chevanotambura kuti pavanobva kunotsanya ikoko vasabva vaurawa nenzara. Naizvozvo takange tisingatarisi isu kuti uyu munhu uyu chitendero chake ndechipi, taingobatsira vanhu sekubatsira kwatinenge chifangoita munhu wese.
Chii chakakusundai kuti munge muchitora danho irori rekubatsira vari kutambura vane chikafu?
Mukoma Jonga, chakandisunda kuti ndinge ndichibatsira vanhu kutambura kurarama kwandakaita kubva ndichiri mudiki. Ndiri munhu akakura achitambura, ndiri munhu akakura achinonga svosvo nemuromo. Naizvozvo ndinoziva kurwadza kwazvo zvese izvozvo, saka ndakatora danho iroro.